masashamwe mvura akaitika nezuro ende kwakaitika kwaite damage yakatokura kwazvo. Izvezvi tichitaura tine maareas anotoverengeka akava the most affected, totaura nzvimbo dzakatarisana seana Lwenduru, Sana, number 3, vanasendera nekumpumalanga kuDRC ndo dziri most affected nemafashamu aya.
Hapana vakafa here kana kuti kukuvara?
Kufa hapana, asi damage yakaitika mosti to property nedzimba nemajurawo ndiyo aidona. Then vanhu vacho ndo vatomuvhwa to masafe zones. Tichitaura izvezvi havasi kudzimba dzavo, vakatochengetwa kuguest house. Asi property yavo zhinji iri damage zvekuti havagoni kuirecover.
Kuguest house kwavari uku ndekupi?
Kune guest house yeHwange Courier Company iripo, ndokwavaendeswa vanhu, ndokwavari kugara for now, nekuti kudzimba dzavanga vakagara ndo dzakaaffectwa nemaflads.
Mungazivi kuti vanhu vangani vakaendeswa kuguest house uku?
Hatisati takwanisa kubuda nestatistics, asi as an office of the MP tiri kuita acomprehensive report yekuti tinyatsobuda nemaactual figures kuti vanhu vacho vari affected vangani nezvinhu zvacho property yavo yakadamajikwa kuti yanga yakawanda zvakadii. Ndo zvatichiri kuzama kuti tibude nereport yakanyatsokwana ine mafacts.
Ko nhasi kwamboona yavo here?
Nhasi kutori nezuva rakatonyatsopisa nyika zvisingatotomboiti, zvekuti haungatombofungidziri kuti nezuro tatine maflads.